Minero Up in Washington, wishing you a great day.
Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 27 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Nochenda kutima kwani za kuvanesu mchirongwa chedi cha nasi. Ini, ndiri tanonoka wande, ndiri Washington DC ndichiti, ezvino zviri mchirongwa cha nasi. Dare re haiko jirino tivanu, wanu kwani za kukupuza nshimbu nanatu, ze dare re parlamende ze nengo ze bato re People's Democratic Party. Muimbi ane mkurumbira Hosea Chipanga, anoti ari kukupidza kuve nengo ya parlamende inomirira dangamvura Chikanga. Jaji vedare repamsoro re America, Justice Stephen Breyer, vanoti vave kuenda pamjandi gere. Iyi ndiyo mimwe ye misoro ye naute duza nasi, ichibva kuno kustudio 7 iri Washington DC. Darere pamusoro re High Court nezuro rakapazvo mumwe mutongo wekuti Zimbabwe Electoral Commission iti zvekare vanhu vakwikudze nzvimbo nanhatu dzedare reparlamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party PDP dzakakwikudza pasi pemubatanidzwa weMDC Alliance muna 2019. Nengo idzi dzakadzingwa nevari kuzviti munyori mukuru webato rePDP vaBenjamin Rukanda. Dare rimwe chete nemusi wechipiri rainge rapa mutongo wekuti nzvimbo idzi dzisaitwe sarudzo. Nzvimbo idzi dzinosanganisira Harare East yemutevedzeri wemutungamiri webato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa, Nkulumani, Mbizo, Kambuzuma, Mutasa South nePumula. Izvi zvinotevera kukwira zvakare kudare nezuro kwakaita varukanda kunyangwe vamwe vatongi vematare vari kuti havasi ivo munyori mukuru sezvo vakakwikwidzavo sarudzo nemumwe mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition. Hatina kukwanisa kubata varukanda kuti tinzwe divi ravo. Hatinavo kukwanisa kubata mukuru mubazi rezvokubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi. Blessing Zulu weStudio 7 abata nengo yeCitizens Coalition for Change vaJefferson Chitando.
Zvaakuitwa neZimbabwe ava mahombwe amba navana chairo. Icho chinokashambadza ndechekuti varukanda sokuziva kwandinoita nepavanogara pamhandamabwe apa kuti vagokwanisa kuti vave vanoita zvinhu zvose zvino kuzvifungira zvinhu zvose kuti vamanya kumatare dzimosva vazondodai, ndinoona zvichindirambira kuti ndivo vari kufunga zvinhu zvose izvi. Ndinoona sokuti iyi inenge ichingova mano mano anobva kuzanu PF ndiyo iri kuita zvinhu zvose, ichifungidzira kuti inoda kuti ityore mwoyo yevana veZimbabwe, ityore tariviro, iyezve ityore nokuodza mwoyo vana veZimbabwe kuti vasaenda kundorwisana nevanofanirwa kuva vakatarisira kuti vanotarisa kuti ivo nguva yosei dai tawana rusununguko, asi rusununguko tinogona kurwara chete kana munangagwa neZanu PF yabva.
Asika veZanu PF vanoti makuzora vamunangagwa mafuta enguru yavasina kudya, nekuti kakurwisana uku kuri mumapato anopikisa Zanu PF ingadei panyama imweni.
Ivo vana munangagwa ava ndovotuma vana rukanda kuti varambe vachitokonyora kuti isu tigoramba tisina kuisa ziso redu patarget yedu, tisina kuisa ziso redu patinofanirwa kuti rwendo rwedu rwunofamba, toramba takatarisa kudivi kuti tigogumburwa tigodona. Zvine izvi vayangira yaona isu tinoziva kwatinoda. Matare dzimosva tinomaremekedza chose, asi kana zvakuita sezvizvi izvi zvaakunyadzisa.
Sika tichitaura negurukota rinoona nezvemitemo, vaZiyambi Ziyambi vanotiwo aiwa Matare dzimosva akazvimirira oga, uye vezaru PF vanotika imiwo vanopikisa munoenda kumatare akapa mutongo wamune mchiwirana nawo mopemberera asi pakapiwa mutongo wamusingafari nawo moro abembera kuti matare ana kuzvimirira oga
matare dzimoswa muzimbabwe ana kuzvimirira ndo zvikuru zvotinoziva ndechokuti icho matare dzimoswa anoshanda achipuwa instruction inobva kuzano PF
nengo ye Citizens Coalition for Change va Jefferson Chitando vange vari paronhare kumasvingo na Blessing Zulu we Studio 7. Dare nomination court rakagara nezuro pagweru Magistrate Scott rikatambira mazita evanhu vari kuda kukukwidza kuve vamiriri veparamende nevamwe vari kuda kuve makanzura. Kudzanai Musengi anotipa nyaya iyi.
Nzvimbo ina dzinoti Gokwe Central, Kwekwe Central, Berengwa South nemukoba dziri kuda vamiriri veparamende, kwozotiwo maodi gumi nerimwe ari kuda makanzura mudunhu reMidlands. Mapato anoti Citizens Coalition for Change, MDCT, neZANU PF, akwanisa kuve nevanokwikwidza munzvimbo dzose ina kunze kwekuMberengwa South, uko MDCT yatadza kuwana anomiririra. Muzvare Judith Tobaiwa, veCitizens Coalition for Change, ndivo munhukadzi ega aisa mapepa ake kuti akwikwidze kuve mumiriri weKwekwe Central. Muzvare Tobaiwa vari kukwikwidzana navaJohn Maprazi, veZANU PF, navaveke Zelandlovu, veMDCT uye vaLenin Dzingire veUnited Zimbabwe Alliance. Vati vari kutarisira kukunda. VaAlbert Chadoka avo vari kukwikwidza kuve mumiriri wemukoba vakamirira bato reMDCT vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda.
Ndinofunga ise mugaro wemukoba vanhu vanondiziva ende ndinoziva kuti vachandivhotera vachangodzosera constituency kubato rainge iri MDC kubva kuna 2000 kubva pekutanga. Ndo zvandoona zvichaitika kumukoba because vanhu vanoda bato ravo. Vanhu vanoda MDC the original party. Saka ndinotarisira kuti tinowina.
Vaive mumiriri wemukoba vasati vadzingwa nebato reMDCT vaAmos Chibaya vari kukwikwidzawo pasi pebato reCitizens Coalition for Change mudunhu iri. Vatiwo vanotarisira kukunda. Taedza kunzwa kubva kuna vaWilliam Gondo vari kukwikwidza kuve mumiriri wemukoba vari pasi peZANU PF asi vati vanotaurirwa nevakuru vakuru vebato ravo avo tisina kukwanisa kubata. Mune imwewo nyaya, kanzuro yegweru yakadzimirwa magetsi nezuro nekuda kwechikwereti chainacho kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company. Chikwereti ichi ndechemadhora mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemanomwe 247 million RTGS. Muchiziviso chayaive yabudisa nezuro, kanzuro yaive yati yainge iri kutadza kupomba mvura kubva paRange Booster Station kuendesa kuvagari nekuda kwekuenda kwemagetsi. Asi yakazobudisa chimwe chiziviso chekuti yaive yadzimirwa magetsi nekuda kwechikwereti ichi. Mutauriri wekanzuro, muzvare vembai Chingwaramse, vati havakwanisi kutaura nesu panyaya iyi sezvo vari pazororo. Kanzura uye vari sachigaro wekomiti yemari vaMartin Chivoko vabvuma nezvenyaya iyi asi vati vange vari mumusangano neveZETDC kugadzirisa nyaya iyi.
Maresidensi vasiri kubhadhara zvikwereti zvavo, vamwe vacho vakapedzisira kubhadhara pakaitwa 2013 right of fire. Nanhasi vamwe vagari havasati vambosvika pamukova welocal authority kuti vabhadhare.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kune veZETDC panyaya iyi. Mutungamiri wesangano reGweru Residents and Ratepayers Association vaCornelia Selipiwe vati hachizi chinhu chinotarisirwa kuti kanzuro idzimirwe magetsi nekuda kwekutadza kubhadhara. Asi vatiwo vagari vanofanirwa kubhadhara mitero yavo kukanzuro. Kanzuro inoti vagari nevemabhizinisi vane chikwereti chinosvika 1.3 billion RTGS kukanzuro. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nevanomwe 167 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi maviri nemumwe 5321. ukuo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevatatu 228,943 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevasere 4,252,378 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nechimwe nemakumi maviri 3,281,020 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi mana nezvisere zvine mazana manomwe ane gumi nevatatu 48,713 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi ane mukurumbira zvikuru Hosea Chipanga anoti ari kukukidza musarudzo dzemabai elections dzichaitwa musi wa26 kurume Chipanga anoti achakwekudza ari pasi pebato repatriotic Zimbabwean Party kuti amirire danga mvura chikanga muparamende Chipanga anoti akasarudza bato iri nokuti vatsigiri nevatungamiri varo vanoda Zimbabwe kupfuura bato kwete zvaanoona vamwe vanoda bato ravo kupfuura nyika
ndinoda kukwidza kuita member of parliament ndakamira bato repatriotic Zimbabwe
semunhu anozikamwa zvikuru munyaya dzekuimba idzi sei makafunga zvekupinda munyaya dzematongerwo enyika
ndofunga kutoda kuzadzisa zvandinoimba nekuti izvo zvandinoimba zvachezvo zvakatondiparira ngozi nematongerwo enyika kuti zvandinoimba inini idzidziso inobva kuna mwari inofanirwa kuteedzerwa munyika saka ndinoenda kutora ringati political society zvinenge zviri mupolitical kuti pamwe vanga ndionawo ndiri serious nekuti kuimba chete vanenge vangovhara mumaredhiyoongovhara kuti izvo hazviiti izvi ndandofunga pamwe ndikaitawo zveekeni vanondionawo serious kuti no ndine shoko kana kuti gwara randinodira ndinoziva rasvika vanhu ratinofanirwa kuteedzerwa senyika saka vakandipa mukana iwo nyika ndogona kuibatsira nemazana iwavo
chii chamunoda kuitira vanhu vedanga mvura chikanga chakatadza kuitwa nevamwe vakamirira nzvimbo iyi
ichokwadi ndechekuti zvinhu zvese zvinotangira pazivo nekuti tikashaiva zivo tinonge tagona kutadza kuita zvinhu saka zvinhu zvakatadzwa kuitwa kudanga mvura kwedu kunoku zvakatowanda zvokuti vanhu vadini vari kutambura matambudziko ariko mvura chaiyo chaiyo tari kuti kudanga mvura iyoyo haritoshandi vakatoti zvavo kudanga zuva nekuti mvura yacho haitoriko inotanga ikoko inotoshayikwa asi mvura iri kubva kuna pfukwe ari kuyeredza mvura kuendesa kumozambico asi iri kutadza kusvika muno mudanga mvura macho nepamusana pekuti pane zvinotadzisa but tikazozvitarisa unoona kuti ruzivo ndorwuri kushayikwa nekuti nyika haigadziriswi nemari inogadziriswa nenjere njere ndo dzinochizoita kuti nyika iite mari manya
bato renyu repatriotic Zimbabwean Party iri rakamirira zvipi uye rakasiyana sei nemamwe mapato
ndikati chandakatanga kutoonawo inini kwemba yandafamba nayo semudishira kuti ndavanawo vangaedza kunga vanondinzwisisawo chinangwa changu nechekuti tichitarisa uchiona iro zita racho kuti vaite vanhu vari patriotic nenyika yavo nokuti tiri kuita dambudziko rekuti vanhu vaakuda mapato avo kudarika nyika yacho iyoyo vanofanirwa kugadzirisa saka ndofunga nzira yakanaka yekuti ngatide nyika kukunda mapato
chokutanga chamunoda kuita vachipanga chokutanga chamunoda kuita kana masarudzwa chii
chendinga kuti chini chaka yangu kuisisa dambuziko guruni uliweza kukini unu tangira tamvura tika dambuziko ule mvura kunoku saka pali kapo njimata upatari sisa nauti ingetu zina zangu se semunu sa yungu timata mzigwa ya asiku vapa kushenwa wa maari asiku ti aru vapa kushenwa wa jere saka amji nautu laku mza utikana na yunga wakari wa shu nautu waoni sa wakuti matambu ziko aliku vapa pino tinita dambu tinita dambu ziko aliku dambu gabiri sa dambu ziko tisika zipa nutangira dambu ziko racho saka na wansika zipa nutangira dambu ziko mnenga kuno bata nipasiri ipo saka jugo na kuwara kiza uti matambu ziko yungu mtanga mfresikangu alikumbu vapati
uyo ange ari muimbi ane mkurumbira wasaya chipanga ari kukukwiza kumirira danga mvura chikanga mparamende ari parunare kwa mutare ne Studio 7. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano rinorwira kuti munyika muye nesarudzo dzakachena re-Elections Resource Center vapedzisai Jack Zaba. Vanoti zvakakosha kuti munyika musimbiswe nyaya dzedzidziso pamusoro pezvinodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa kuti akwikwidze musarudzo dzemunyika. Vazaba vanoti vanokurudzira dano iri nekuda kwehuwandu hwevanhu vavanoti vakarambirwa mapepa avo nezuro nedare renomination court vachida kunyoresa kuti vagokwikwidza musarudzo dzemaby-elections dziri kuuya muna kurume gore rino. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vazaba kuti tinzwe zvizhinji.
Tinoona kuti vanhu vauya nehuwandu hwavo vachitaridza chido chavo chekuti vamirire vanhu ende mukana wakanaka ndo zvinonzi utongi wejekerere. Asi taona mune zvinhu zvakawanda zvinenge zvichisiyana pakuti paiva nekusanzwisisa kune vakawanda vamwe taiona vachiuya vachida kukwikwidza asi ivo vasina kunyoresa. Asi mutemo wesarudzo unonzi Electoral Act waitotaura iwo kuti kana uchida kunge uchikwikwidza unofanira kunge wakanyoresa mugwaro revavhoti. Asi vamwe vaingouya vachizoitwa inonzi rejection iya.
Asi kune vanhu vane huwandu here vakadzoserwa nenyaya yemagwaro avo kana mapepa avo anga asina kunge akatsarukana?
Ona vanhu vakati wandei nenyaya yekuti vaiuya vasina mapepa akakwana akafanira aitariserwa nezeki. And chinoitika vamwe vaiuya sezvandambotaura pekutanga kuti vaiuya ivo pachavo vasina kurejesta kuvhota zvinhu zvisingabvumirwa nemutemo. Vaiuya zvakare vasina vanhu vashanu nokuti vaipiwa about 5 people. You are nominated by 5 people to be a member of parliament. Vamwe vaiuya vasina vanhu ivavo.
Tinoona kuti aka akasike kutanga kuti nyika inge ichiita sarudzo vazava dambudziko iro ringagadziriswa sei mune ramangwana tichiona kuti muna 2023 nyika inenge yadzokera zvakare kusarudzo.
Chandinongada kutaura chatinoda munyika maybe idzidzisa kudzidzisana kunodiwa kana pangava nomination chii chinodiwa pakuti ukwikwidze iwe mugaro wemuzimbabwe kuti ukwikwidza kungava kanzela kana kuva MP. Ndo chinhu chandaona chingadai chakashota munyika medu.
Vapedzisai Jack Zaba vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday nyengo yeZANU-PF yakaenda kumatare ichiti kudomwa kwava Emmerson Mnangagwa somutungamiri webato iri hakuna kuitwa nenzira iri pamutemo. VaSebedu Msengezi vanoti vakuru muZANU-PF vari kunyepera dare uye havasi kuudza dare zvose zvavanoziva pamusoro penyaya iyi. MuNewsday makare dzimwe nyika dziri nhengo dzeUnited Nations dzinoti Zimbabwe haisi kuchengetedza nekukurudzira kodzero dzevanhu. Zimlife.com rinoti bato re Citizen Coalition for Change rakanyoresa vatsigiri varo vaviri vaviri munzvimbo mbiri muBulawayo izvo rinoti zvinoratidza kusawirirana kwevamwe vakuru mubato iri. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
And we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Alliance, we are going to know for an exchange of it was written MDC. Vakaita zvakanaka, MDC Al kuhoswa kubaiwa mavaccine vanhu vari kungofamba muzvikoro vana vachizodzokera kudzimba vachiudza vabereki kuti vabaiwa vaccine pasina zvokuti vawirirane vabereki vacho ndizvo here ndiwo here mutemo unokodzera kuti uitwe pakufosa vanhu kubaiwa vaccine kana kuti vanhu vanobayirwa nenzira yakanaka kana kuti vanofanira kutaurirana nevanhu kutenderana nevanhu dzenobayirana nevanhu pane zviri kuitika nhasi kuti vana vari kufoswa kubayiwa muzvikoro handizivi muri kuionawo sei nyaya yakadai ngeiyona muzimbabwe muri kuzvionawo sei kwese kwamuri ikoko
pasidhirapu pasidhirapu vana mukoma dzonga muri seienyu tiriko vanhukadzi tiriko taizoonawo mameseji edu totumira asingaverengwi tombodzokera sure tomboteereravo varume anenge achitumirwa indinotenda hangu nezvakaita president wedu vachamisa pakuchinja zita revakaita ndotoshamisikawo mhonzero kana vava kuti achamisa vakatora vanhu vedu takagara tataura kudhara kuti pana chamisa ndopatinoenda angava akati chimuti zita ndopatinoenda tinoda chamisa tasingadisite sora alliance saka chimwe chifuti ndinotenda nezvakaita president chamisa ndinotenda hangu ndinotenda mwana umwe akumira nezvake akusisina uchati nhingi wazodai isomira newedu vealliance vomira vogavo vemdc vovakope navamhonzera vogavo isi newedu chamisa
pastudio 7 apo pastudio 7 apo makasimba here makasimba here vese vashamarari zvinonzwa kufara nekuchinjwa kwakaita zita naganelson chamisa iro rakunzi ccc aiwa aiwa makagona makagona purezidendi ndimi purezidendi vevanhu chaivo ndimi purezidendi vezvido zvevanhu zvino makufanira kufamba kumaruwa muchiudza vanhu nezvezita iroro machembere vachiziya vaone kuvhota nditaurai mhishi pacape town apo
makadiko vestudio 7 indetwa simba rashe mudziviri ndiri kuno kupretoria aiwa tinoda kutenda vestudio 7 nekuti pakurira nhau muchitiudza zviri kuitika kuzimbabwe nokutendai zve nekuti hamuna diri hamunorerekera haiwa ngazviende mberi pamberi nenhau ndichitiwo kuna vamonzoro haiwa nshuga dzangu kuremerai dzanguvawo nharo zvadzo dzanguvawo nharo nshuga dzangu kuremerai vamonzora ndatenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Ngati mboendai ku Cameroon chione kuti mitambo ya Africa Cup of Nations yakamira sei. Pa mitambo yakatambwa nezuro chitatu, mushure mukuita mangange Egypt yakakunda Ivory Coast 5-4 pa mapenalty. Ukuo Equatorial Guinea ikakunda Mali 6-5 pa mapenalty. Nemusi wemugovera Gambia ichatamba ne Cameroon mu quarter final. Ukuo Burkina Faso ichitamba ne Tunisia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika mu America. Judge wedare repamusoro mu America re Supreme Court Justice Stephen Breyer vazivisa kuti vanoda kuenda pamujandigere. Muna 1994 Justice Breyer vakadomwa kuva umwe wevatongi vedare re Supreme Court nevaimbova mutungamiri weAmerica President Bill Clinton. Justice Breyer vane makore makumi masere nematatu uye vange vari umwe wevatongi muSupreme Court kwemakore makumi maviri nemasere. Nyanzvi mwenezve mutemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Massie vanoti kunyangwe hazvo vamwe mubato reDemocratic Party vange vachida kuti Justice Breyer vaende pamujandigere kuti padomwe judge wechidiki, havafungi kuti vakamanikidzwa kuenda pamujandigere.
VaJustice Breyer vanga vane makore 83 uyezve vanga vava nemakore anokwanisa 28 vari Supreme Court judge. Vaka appointwa kuva Supreme Court judge na former President Bill Clinton muna 1994.
Justice Breyer vanga vari judge vakadini uye vakasiyana sei nevamwe vavakashanda navo makore ose awa?
VaJustice Breyer tingati vanga vari judge vaionekwa sevaitonga nyaya vachiisa kukosha kwekodzero dzevanhu vanonzi vari less privileged. Vanga vari judge uyezve vaigara vachitaura vachiti majaji afa kuonekwa senge rimwe branch rema politicians kana kunzi anganzi ma junior politicians, ende vanga vari judge vaida kuti majaji ne Supreme Court kana kuti nama court muno ma America aonekwe achingo ita nyaya dzemutemo vasinganyanyo pinda munyaya dzematongero enyika.
Vaamasiye, kuenda kwa Justice Breyer pamujandigere kunorevei kana takatarisa dare re Supreme Court pacharo uye kana takatarisa mutungamiri wenyika vaJoe Biden?
Kuenda kwavo zvakunoreva ndezvekuti va President Biden vave nemukana wekuapoenda umwe judge. VaJustice Breyer nemakore anga vanawo 83 vakawanda vaityira kuti kuda vakaramba vari pachigaro zvaigona kuita kuti vaigona kuzofira pachigaro, ende uyezve sezvo vaBiden nemaDemocrats vane majority muCongress ende uyezve vane majority zvekare muSenate, hazvanga zvichanaka kuti vaende vaBiden kana kuti maDemocrats ari muCongress nemuSenate kuti kana judge achiuya achizoenda muSupreme Court ave achibva anominatewa naPresident wemaDemocrats.
Justice Breyer havana kumanikidzwa here kuenda pamujandigere?
Adikati vaJustice Breyer vakaforceredzwa kuenda nekuti ivo vakagara vataura kuti hapana influence ingabve outside ingava influence sa judge. Ivo ndoona sekunge ivo vanenge vazvionawo vega kuti kuda makore avo anga akuita senge anga kurereka, uyezve nemamirira akaita zvunhu ekuti maDemocrats President Biden varipo pachigaro kuda vanga vachida kupawo mukana kune vari kutonga mazuva ano maDemocrats kuti vaappointewo judge mumwe munyuwani anovawo ari kana achinzi fresh kana kuti achivawo nemakore akati dzikei zvishoma.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Massie vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reHigh Court rinoti vanhu vanokwanisa kukwikwidza nzvimbo nhanhatu dzedare reparamende dzenhengo dzebato rePeople's Democratic Party. Muimbi ane mukurumbira Hosea Chipanga anoti ari kukwikwidza kuve nhengo yeparamende inomirira Dangamvura Chikanga. Jaji vedare repamusoro reAmerica Justice Stephen Breyer vanoti vave kuenda pamugandigere tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupa izvo dzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.